anga ari mufundisi wanga ari muvhangeri dai kutaura kuva muvhangeri kwavo kunooneka pakuda kuti vhangeri risvikire kune munhu wese kunzvimbo dzakasiyana siyana ndakashanda navo vari sadunhu wangu ndinotondera kuti takaenda kunzvimbo dzakadai nekuchambuta nekumasvingo tapinda murusununguko muna 1980 dzanga dziri nzvimbo dzanga dzisina United Methodist Church. Saka ipapo mufundisi wangu Matanda wakabvirwoonesa kuti munhu aidisa kwazvo kuti vhangeri ripararire munyika yese yeZimbabwe. Kana yakazogumisira kuzi Masvingo District ndiwo wakaritanga. Hazvina kugumira muno muZimbabwe mwega kuti makambozwa kuna wakazwa nenyaya yekuti mutungamiri waanyakuenda Bishop Pabiro Muzorewa Zimbabwe Annual Conference yakabuda ichienda muSouth Africa. Iwo ndio wanga vari pamberi mufundisi mauko Matanda kuti vhangeri riende iko kuSouth Africa riri pasi peUnited Methodist Church.
Chii chimwe chamunotondera nacho mufundisi mauko Matanda?
Chimwe icho mufundisi mauko Matanda ndinovatondera pamusoro pavo ngepe munhu aida Mwari kwazvo. Zvaioneka pakushumaira kwavo, zvaioneka pakunamata kwavo vanga vari munhu vaida Mwari. Nezvekare vanga ari munhu aigona kudoma vamwe vanonga vasiri vasandiri achivakwezva kuti vapinde muusandiri. Ndizvo zvendinotondera mufundisi mauko Matanda.
Ko, kuno kuAmerica makawana here mukana wekunge muchizoshanda nawo?
Vakazouya kuno kuUnited States inini ndichizouyawo. Vakatanga kuuya ndisandauya. Ndakashanda nawo tiri muconference imwe chete inonzi Baltimore Washington Conference. Ndinotondera chaizvo kuti wakanga ari mufundisi aigashirika nekuno kuUnited States nevamwe vake. Saka ndizvo zvandinotondera zvakare kuti wanga asiri munhu ari mufundisi wevanhu vekuZimbabwe chete ba, wanga ari mufundisi wevanhu vese vese. Mufundisi mauko Matanda.